manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kwa tereri, chino sakata pakare manero anasi, uru musuwe muguro kukati 1, 2021. Maga tereri ku Studio 7, nefenyuro inya adriki kika Mzimbabwe, zamunu piwane Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu 24 vofane chirwere cheCOVID-19 nezuro Rusia Zimbabwe ichingoriyo nyika iri kutevera South Africa pauwando hwevanhu vakawandisa vafa musadik nechirwere ichi.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa kwakuva imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo zvinopembedzwa zvikuru izvozvo asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika handiona iri nyaya inochenjera.
South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube nevamwe vakuru mumauto. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa kukuva Job Scala vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 24 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro Rosia uwandu wevanhu vafa nechirwere ichi munyika wave chiuru chimwe chete nemazana maviri ane gumi nevanomwe kana kuti 1217 kusanganisira vamwe vakuru vakuru vakashaya nezuro nanhasi munyaya yatinopiwa naRutendo Mawere.
Vamwe vevaziviswa kuti vashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 Mutongi Justice Clement Piri, mutungamiriri weConsumer Council of Zimbabwe, amai Rosemary Siyashitema, uyewo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveminda vakambomirira mbare mudare reparamende vatendaisa vanhu. Mumashoko ekuchema vaPiri, mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati vashaikira kumarondera uye vakaenderera mberi vachiti nyika yaraskirwa nemunhu aiziva nyaya dzemitemo zvakanyanya. Amai Siyashitema avo vanga variwo nhengo yeBoardRazim Papers vanzi vashaya nhasi mangwanani nekudawo kwechirwere cheCOVID-19. Amai Siyashitema vakatanga kutungamirira Consumer Council of Zimbabwe mugore ra2004. Basa vanhu vanonzo vakashaya nezuro nedenda reCOVID-19. Mukuru resangano reCommunity Working Group on Health vaita Irusike vatiwo kufa kwevanhu vanozikanwa munyika mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye hachisaruri. Varusike vatiwo ndofu dziri kuitika chidzidzo kuti nyika ikoshese nyaya dzezveutano.
Asi chinhu chikuru chatinofanirwa kudzidza senyika, kuzvipatara kwedu taigara tichitaura kuti ngakuiswe mari yakakwana kuitira kuti kana tazosangana nedambudziko rakaita seCOVID-19 hazvina mhosva kuti uri mukuru kana kuti uri mudiki, unokwanisa kuenda wakasununguka kuzvipatara kwedu uchinobatsirwa nana mukoti nana chiremba vanenge vakafara avo vanenge vachitambiswawo mukoho wakanaka nezvipatara zvinenge zvakanyatsogadzirirwa.
Mumiririri wembare mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance Vastamen Chamisa vatiwo vanorangarira vasavanhu nemabatsa ekusimudzira musha wembare.
Nekuti vasavanhu anga ari munhu watakashanda naye zvakanaka chaizvo, kusiyana zvako kwemapato, but une basa rakasiya aita rakawanda zvatakasiya tichisumudzira paakasiyawo ipapo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhama dzevashaya ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi vanhu zana negumi nevashanu kana kuti 115 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 33,388. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevanomwe kana kuti 26,044. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevanomwe. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapazi ezveutano nekubudiswa kwemashoko ape vanhu mashoko akakwana panyaya yechirwere cheCovid-19. Hurumende iri kunzi izivise vanhu kuti zvipatara zvemunyika zvakagadzirira zvakadii uye zvine zvikwanisiro zvakadii. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe Vatavani Moyo.
Hongu, Misa Zimbabwe inoda kuti ipe kutenda kudare re High Court pamusoro pekupa mutongo kana kuti kutsananguza kuhurumende yeZimbabwe kuti vafambise mashoko mukushandisa nzira dzakasiyana siyana atinotiwo maplatforms muchingezi, uyezve kuti vashandise mitauro yakasiyana siyana mukushambadzira mashoko aya.
Zvii zvamunoti zvakanyanya kukosha kuti vanhu vaziviswe vamoyo?
Kuti vanyanye kukomekedzera kuti utachiona wakasimba weCovid-19 yavanotiyo viral strain 501Y.V2 yapfunya chisero zvakadii munyika yeZimbabwe. Voindawo zvakare vachitaura kuti ivo vehurumende vari kutora matanho api kutira kuti veruzhinji vazvidzivirire kubva mukudenda idzvairi.
Zvii zvimwe zviri kutaurwa nemutongo uyu zvamamakumbira kumatare?
Pamusoro pazvo vochitora chimwe chidanho chekuenda pamberi vachitaura kuti kufambiswa kwevanhu mumabhodha edu kuri kufambiswa sei. Zvatinoreva izvi ndezvekuti vari kuisa matanho api pane vanenge vachidzoka munyika maererano neutachionawo. Chekupedzisira ndechekuti ngavataure nemazvo kuti vari kutesta kana kuti vari kuongorora denda iri kubva mumapublic institutions ehurumende neavo vanoongorora utachionawo varikazvimiririra vakashongedzeka zvakadii kuita basa iri, uyezve vari kushandisa mhando dzakadii kuita basa iri. Zvakare, chii chavari kuona pavari kuita ongororo idzi? Vachipedzisira vanotaura vachiti mashoko anofanira kubudiswa anotaridza kuti hurumende ine zvekushandisa zvakawanda sei, vari kushanda pamusoro pekudzivirira denda iri vakawanda sei, uyezve vari kushandisa vakadzivirika sei, uyezve nekutaura kuti kubva patavhara manyika chii chaitwa kuti vange vachidzivirira kuramba kuchitekeshera kwechirwere ichi.
Mukuru weMisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 90,529. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. MuSouth Africa mafa vanhu vanodarika zviuru makumi mana zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 43,951. Kuchitiwo Zimbabwe ndiyo inotevera South Africa panyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi munyika dzose dzemusadic. Dunhu resadic ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa yatenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika milioni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Kupinda kwenhomba iyi muSouth Africa kunonzi kuchaona vashandi vari pamberi mukurwisana nechirwere ichi vanosvika milioni imwe chete nezviuru mazana maviri vachibayiwa. Nhomba iyi inonzi yakagadzirwa nekambani yeAstraZeneca uye iri kubva kuIndia. Gurukota rezveutano muSouth Africa Wazwele Mkize vakatozivisa kuti nhomba iyi ichapiwa kuzvizvarwa zvenyika iyi chete. Vamukize vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti hurumende yavo haina udzamu hwekuti ibatsire zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvisina magwaro ekugara munyika iyi. Panguva iyo South Africa yava nanhomba yekutanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, avo vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zimbabwe ine mari inosvika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica yakamirira kutenga nhomba. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboi gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti vanokorokotedza South Africa nekuve imwe yenyika dzemuAfrica kutanga kuwana nhomba iyi, asi vachiti vanokurudzira kuti nyika iyi isave nerusarura pakupiwa kwenhomba.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa pakuva imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembedzwa zvikuru izvozvo. Asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete, hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika, ndione iri nyaya ine uchenjeri. Chokutanga ndechekuti iri kukurudzira rusarura ganda rusina kunaka muAfrica panguva iyi yatiri kuti ngatibatanei. Chechipindi ndechekuti vanhu ava vari muSouth Africa vanhu vanotobhadharwa mutero kuhurumende yeSouth Africa yekuti vawanewo garo wakanaka muSouth Africa imomo. Saka vanofanira kuwanawo mabenefits angofanana nevamwe vari muSouth Africa. Chechitatu, zvine njodzi kuvana veSouth Africa vacho vanenge vabayiwa nhomba ivavo nokuti vanenge vachigara nevamwe vasina kubayiwa nhomba. Saka munyika mogara mune dura revanhu vanogona kurwara chirwere cheCOVID-19. Dura iroro rinogona kuisa umwe musi kuti chiputike futi chizadzi South Africa yese, nokuti chirwere chika chinoenda chichimutata kati chichinja unhu wacho nguva nenguva. Saka panobuda imwe strain inogona kuzotanga kuafekta ivo vanhu vakambobayiwa nhomba futi ivavo. Kuti tipedze chirwere ichi tofanira kumeka shuwa kuti pasi rose tabaya munhu wese nhomba.
Tingatarisirawo here kuti Zimbabwe yakazowanawo nhomba inenge ichiitawo zvimwe chete zvokuti ichatangawo nekubaya zvizvarwa zvayo chete?
Kana Zimbabwe yazowanawo nhomba rimwe zuva yekuti ibaye zvizvarwa zvayo, tinokurudzira kuti tibaye vanhu vese vanogara muZimbabwe. Handisi kuti ngatibaye vanhu vanenge vachibva kunze vachingopfuura havo, aiwa, ndiri kuti vanogara muZimbabwe nyango vari vekune dzimwe nyika asi vachigara muno ngavabayiwe nhomba nokuti vagari vemuno. Ndoo nzira chete yatokwanisa kupedza nayo chirwere cheCOVID-19 ichi.
Takanzwawo kuburikidza neSunday Mail hurumende ichizivisa kuti ine mari inokwana kuita $100 million yakaiswa parutivi kuti inge ichitengeswa nhomba yeCOVID-19. Munoti Dr. Madzorera?
Ndoda kuti makorokoto makuru kuhurumende yeZimbabwe. Kana taisa paside mari inoita $100 million yokutenga nhomba iyi, aiwa, tafazera. Tasvikawo pachinhano chokuverengwa nevamwewo pamamonya ipapo. Saka ndoda kuti tinotenda nedanho rakadero. 100 million imari inomeka difference yakakura panyaya yenhomba iyi. Ngatingoti vaccine 1 inoita $10 kuti ubayiwe. Pa 100 million, kureva kuti izvo tinogona kuwana 10 million doses. Madosi akawanda aya, hama dzangu. Ndinovimba kuti hurumende ichazadzisa zvayaitotivimbisa kare kuti ichaita zvokuisa $100 million parutivi kutenga nhomba.
Vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairasi pasi rose wadarika zana remamiriyoni nemamiriyoni maviri kana kuti 102 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi mana nechimwe kana kuti 441,000 uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni. Asi vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 miriyoni. Britain iyo yakabuda msangano re European Union nasi yatemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Mube, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga, pamwe nemumiriri weZimbabwe kuTanzania vaAslam Sanyatwe, ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Godwin Mangusha anotipanya inotevera.
Vachizivisa nezvezvirango izvi, gurukota reBritain rinoona nekuzvidzana nedzimwe nyika vaDominic Raab vati vana ava vane chekuita nekurawa kwevanhu 23 pakuratidzira kwakaitwa muna 2019, uye zvirango izvi zvinoenderana neurongwa hwenyika yavo hwekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu. VaRaab vati zvirango izvi zvakanangana nevakuru vakuru muhurumende chete, uye hazvibati veruzhinji, vachiti hurumende yavo icharamba ichitsigira vanhu vemuZimbabwe kuderedza urombo, kupedza nzara, kusimudzira nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19. Zvirango izvi zvinoreva kuti vana ava havakwanise kuenda kuUK kana kushandisa mabhanga ekunyika iyi. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rinoona nezvekuhidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haisati yave nemhinduro pane zvaitwa neBritain pari zvino, uye vachapindura nekufamba kwenguva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaKindness Baradza vati vashamiswa nekuita kweBritain nekuti nguva yapfuura vange vari kutaurirana zvakanaka.
Saka iye zvino zvekuti vazoitisa masanctions kune avo vamataura avo hazvina zvazvinobatsira, nekuti hapana umbowo iye zvino wekuti zvose zvakaitika izvo ndivo vakazvikonzeresa ivo vasiwa pamasanctions avo.
Asi vati zvisinei nezvaitika, vacharamba vachitaura nenyika iyi pasi peurongwa hwavo kugadzirisa ushamwari nenyika dzepasi rese.
Sezvakataura President Mnangagwa, tinongoramba tichitaura navo. Kana iye zvino ndaunge ndichitaurawo navo maBritish acho nenyaya yekuti ko mazviitire chii izvi.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri webato reMDCT vaWitness Duwe vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika.
Hazvina kunaka kuti vanhu vagare vachityora kodzero dzevanhu vozochema mangwana kana maconsequences acho kana kuti zvinotevedzera zvacho zvaku
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Chatwayo vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zvaitwa neBritain, vachiti zvinoenderana nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende munyika.
MDC Alliance yakagara yachitaura kuti nyaya yekutyorwa nekubhendeswa kwekodzero dzevanhu kunofanira kupera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvirango izvi zvatemerwa vashoma zvinokanganisa mashandiro ehurumende.
Saka ndiyo nzira dzakanongoita kuzviingiza vanhu, ndiyo magari edu, ndoukama hwedu. Tinofanirwa kuziva isu vanhu ngatiite zvinoita kuti tiende mberi kushanda kuti ikonomi yedu isumuke, zvisinei nokuti munhu ari kupolitika pati ipi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vatemerwa zvirango ava sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa anonzi asunga zvakare mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Zvinonziwo mumwe mukuru wemapurisa asungwawo nenyaya yehuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova vanonzi vasungwa vari kwana Chiremba kwavanga vachiongororwa zvisevera kupambwa nekutochwa kwavanoti vakaitwa muna Chivabvu gore rapera. Pataenda pamhepo, nhengo dzeMDC Alliance idzi dzanga dzakachengetwa pakamba yemapurisa yeHarare Central, uye magweta avo ati vatatu ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlatchwayo vashora kusungwa kwamuzvare Mamombe nevamwe vavo vachiti kuramba vatatu ava vachingosungwa-sungwa kushungurudzwa nehurumende zviri pachena. Zvichakadaro, mapurisa anoshanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi asunga mumwe mukuru wemapurisa mudunhu reMatabeleland North kana kuti Propo, Commissioner Erasmus Makodza, nenyaya yehuori. Vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi vati vaMakodza vakachengetwa pakamba yemaobhura muno muHarare, uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kana vachinge vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kutinzwe divi komisheni yavo panyaya iyi. Mune imwe nyaya yanga iri Matare, dare repamusoro rapa mumiriri wezengeza Western Paramende uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scholar mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana uyu nedare ramajistrate mwedzi wapera vachinzi horomori. Mutongi wedare repamusoro vachawanda Chitapi vati hapana humbo hunoratidza kuti vaScholar munhu anogara achipara mhosva sezvo pasina pavakambobatwa nemhosva. Rimwe remagweta avaScholar vaFred Masarirevhu vati vafadzwa nemutongo waturwa nedare panyaya yavaScholar. Vati vaScholar vanzi vabhadhare zviuru makumi maviri nezvishanu semari yechibatiso uye vati vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa.
So mutonga ati conclusion haisiriyo nekuti kusungwa kunzi wakasungwa pa 64 iboast in other words kuzvikudza kwaitwa navaScholar kusinei ne case yanga iri kupakati kwedare. Saka mutonga ati conclusion yakasvikwa nedare rakanzwa nyaya yebhera pekutanga yanga iri wrong.
VaScholar vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutenderedza mashoko emanyepo pavhidhiyo yekuti pane mwana ane mwedzi mipfumbamwe akarohwa nemboma nemapurisa akafa muHarare uye vakapomerwa zvakare imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vapandukure hurumende kuburikidza nemashoko avanonzi avakatenderedza aya. Asi mapurisa akaburitsa mashoko achiti mwana uyu mupenyu uye haana kukuvara kana kurohwa. Zvichakadai vechidiki veMDC Alliance vane chitsama varatidzirawo kwekanguva kadikidiki panew government complex vachiti havasi kufara nekusungwa kwakaitwa vaScholar Chingono pamwe namuzvare Mahere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti vanhu vevanhu vakafa mukurwiswa kweimwe hotera muguta guru renyika iyi vasvika pagumi nevashanu. General Mohamed Nuh Gala, avo vainge vava pamudyandigere nemumwe vakuru vaurayiwa pahotera yeAfriki ine mukurumbira mudhorobha iri. Chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chinoti ndicho chakauraya vanhu ava. Mapurisa anoti varwi veAl-Shabab vana vakarwisa pahotera iyi vakaurayiwa. Zviuru nezviuru zvevanhu vakaratidzira muBrazil zvichiti mutungamiri wenyika iyi vajaya Bolsonaro vasiye basa nekukundikana kwavanonzi vari kuita kugadzirisa dambudziko rechirwere checoronavirus. Vanhu vakaratidzira maguta akaita seRio de Janeiro, São Paulo neBrasilia. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vaBolsonaro havana zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana nemana kana kuti 224,000. Brazil iri kutevera America panyika dzine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi. Vanachiremba nevakoti vari kuti havana zvikwanisiro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rinopera chete kana munhu wese akatora matanho ekuzvidzivirira. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vanofanira kutevedzera zvinobva kubazi rezveutano pamwe nesangano reWorld Health Organization zvokuona kuti vazvipatsanura kuhama neshamwari dzavo kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wekumberengwa amai Rura Mai Moyo vanoti vakazvitsaudza mushure mekunge baba vavo vakanga vabva kuUnited Kingdom vafa nechirwere cheCOVID-19 sezvo vakanga vasangana nababa vavo pavairwara vasingazivi kuti vaive nechirwere ichi. Amai Moyo vanoti vakatora matanho anokurudzirwa nenyanzvi dzeutano pavakaziva chakanga chaita kuti baba vavo vashaye. Amai Moyo vanoti hapana munhu anobvumirwa kuvashanyira kumba kwavo kudzimara denda iri rapera hukasha hwaro. Amai moyo vanoti panguva yavaive vakazvitsaudza vaishanyirwa nevebazi reutano vachiongororwa kaviri pazuva zvokuti havasati vatombobuda mumba kubva musi wa 3 ndira.
Vanhu veMinistry of Health vaiuya kaviri pazuva vachiona kuti ine vame vanhu vanogara navo hatina here mafivha. Saka takazvipa mutemo hatibudi gedhi kusvika 21 days dzakwana. Sei kuzosvika pakupera kwe 21 days takabva tanotestwa futi tikaonekwa kuti hatina COVID. Ipo patakazotanga kubuda tichinyatsotedzera zvaitarwa neveutano.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti chikamu chikuru chevanhu vanobatwa necovid-19 kana vakatevedza zvinokurudzirwa kuitwa nenyanzvi uye kuzvitsaudza kuitira kuti vasatapurirwa hama neshamwari chirwere ichi.
Vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanorikamba vari kumba ivanhu vari muselfisolation vanofanira kunge vachizoti kana vachinge vaona masymptoms avo vakuwedzerwa kukurumbidza kumhanya kunotsvaga rubatsiro kuchipatara.
Dr. Matara vanokurudzira vanogara mudzimba dzakamanikidzana kuti anenge abatwa necovid-19 aende kunogara kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuitira kuti asatapurire chirwere ichi kuvamwe vake. Dr. Matara vanoti murwere uyu anofanirwa kudzokera kumba kana chirwere ichi chapera mumuviri make. Dr. Matara vanoti hama neshamwari dzinofanira kubata varwere vecovid-19 zvakanaka nokuti zviri kuonekwa kuti pane kusemwa kuri kuitika zvokuti vamwe vave kutorwara nepfungwa nenyaya yekusemwa kwavari kuitwa nevanhu vanofanira kunge vachivasimudzira nemashoko anonyaradza. Nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr. David Mukwekwezeka vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havazi kuteerera yambiro dzavari kuudzwa nenyanzvi dzeutano zvokuti zviri kukonzera kuti denda iri rirambe richitenderera muvanhu.
Dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasi kunyatsoteerera yambiro dziri kupiwa nana mazvikokota veutano.
Joseph haina kunzwa kubva kumukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi sezvo vasina kubatika panhare mbuzha yavo kana kupindura mivunzo yavakatumirwa. Asi kanzuru yeHarare ine urongwa hwekuongorora pamwe nekurapa pachena chirwere cheCovid-19 muzvipatara zvayo nemakiriniki makuru gumi nemaviri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano parimire panyaya yedambudziko iri asi vakafanobata chigaro chemunyori mubazi iri vaRobert Mudyira Dima vakaudza vato rive nhavo svondo rakapera kuti pane urongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mukutengwa kwenhumba yeCovid-19. Zimbabwe iyo iri kutatarika munyaya dzemari iri kushandawo neWorld Health Organization muchirongwa cheCovax icho chakanangana nekuwanira vanoshaya nhumba yeCovid-19 vanosvika mamiriyoni matatu munyika. Chirongwa cheCovax chiri kufanirwa kutanga mwedzi uno. Kudzamara chirongwa cheCovax chatanga vanhu vakawanda vakata saamai ruramai moyo vachagara vachityira mhuri nehama dzavo kuti dzinogona kubatwa nechirwere ichi sezvo nhomba yacho isati yava kuwaniswa
veruzhinji muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chedu che live talk na 8 p.m. nasiri kutarisa nyaya yechirwere cheCovid-19. Ndiwe ndiyapera kuti kutarisa misoro inhau dzanasi. Vamwe vanhu makumi maviri nevana vofa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvosiya Zimbabwe ichingori iyo nyika iri kutevera South Africa pauwandu hwevanhu vakawandisa vafa musadhiki nechirwere ichi. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube nevamwe vakuru vemauto. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa uko vaJob Scala vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.